Varwere vanoti kuramwa basa kwavana chiremba kuri kuisa utano hwavo parumanantsombe. Pashanyirwa chipatara cheHarare Hospital nhasi nestudio 7, varwere vanorwarisa chete ndivo vange vachibatsirwa, vamwe vachinzi vadzokere kumba vozorapwa kana vana chiremba vadzoka kubasa. Amai Sekai Ganyani Mushandu, avo vane mwana ane dambudziko remoyo, vanoti havachaziva zvekuita nemwana wavo uyo anonyorerwa mishonga mwedzi wega wega.
Ndandauyawo kureview nemwana. Mwana wangu ane problem yemoyo, saka ndabva kuchegutu ndauya kureview. Saka ndobva ndasvika ndobva kwanzi nhasi hatisi kudhinda makadhi. Endai kumunoona masista ari kumberi uku, ndobva ndaenda ikoko. Masista aya abva anditi endai kuseri kwamunosiitirwa review yacho. Ndaenda ikoko, masista anga ari ikoko ndobva ati endai kumawodhi. Ndobva ndasvika kumawodhi kuya kuya. Vekumawodhi ndobva vatizvo, isusu vangagoti tingaziva nezvemadhokuta here, isi hatina zvatinoziva, ingogaraiwo. Kana mangoonawo dhokuta chero umwewo, munongogona kungoonerwa mwana wenyu. Saka ndangogara almost 30 minutes ipapo, ndobva ndati arega ndimbodzokera kumusoro pamwe dhokuta anogona kungouya akapinda mumaanoitira kliniki akadzokera. Saka pandadzokera kuyoka ndabva ndasangana naye, ndobva ndamuti chiremba ndauya kuzoita review mwana, ndauya kureview nemwana. Ndobva handitizvo nhasi hatisi kuita zvekliniki. Saka ndoita sei nemwana, mishonga hasisini. Kanzi motozouya next month. Saka ndatopesirana kuti ungoshaya zvokuita.
Amai Mushandu vati chikumbiro chavo ndechekuti hurumende igadzirise zviri kunetsa kuitira vana chiremba vadzokere pamabasa.
Ndiri kutotyira izvezvi kuti kuzowana mwedzi wese wopera mwana wacho anenge achirarama sei. Anoti kana asingachamu mushonga, akangoita chero 1 week asingamu mushonga, anobva atanga kufemereka zvokuti kana akarara munotomunzwa kuti mwana ari kufema zvekunge ari kuita magwiriri zvezvi. Saka handitombozivi kuti ndoita sei izvezvi. Kuhurumende hangu ini ndingadai, chandingataura ndechekuti dai hurumende yadayirawo chichemo chemadhokutasi, akwanisewo kudzokera kuchipatara abatsire varwere.
Amai Previous Sachinda, avo vanga vauyawo kuzorapwa paHarare Hospital vakadzorerwa kumba vasina kuwana rubatsiro, vaudza Studio 7 kuti varwadzwa zvikuru kudzorerwa kumba vachidzimbikana nemuviri.
Tauya unorapwa, tasvika machiremba pasina. Saka zvinhu zvinorwadza kuti unenge uchirwara wauya unorapiwa, woona chiremba asipo, wodzoka uchirwara, wozonzi mirira paachauya. Ndangonzi unodzoka musi wechitatu kumbocheka kuti vaapo here.
Vamwe amai varamba kudomwa nezita vane mwana ane mazuva matanhatu azvarwa, uyo akatoitwa operation sezvo matumbu ake aiva akazvimba, vati vana chiremba vasikuuya nguva dzese kuzoona vana vari muwodhi mavo, izvo zvoitawo kuti vatyire utano hwemwana wavo.
Yana chiremba kaizvi apo neapo vachiona vana vedu kuti vari seiwo, but vamwe vacho vasikuuya kuzoona vana. Ndo zvandandosvikira kuti vamwe zvigona kuzomukanganisawo sezvo achiri mudiki. Sofa ane six days abva muzvarwa.
Mukuru weHarare Central Hospital amai Pegisha vamwe vaudza Studio 7 parunhare kuti vana chiremba vasati vadzoka kumabasa. Amai zvavamwe vati vanga vari kupinda mumusangano wekuongorora kuti kuramwa mabasa uku kuri kuvhiringa varwere zvakadii. Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vaudza Studio 7 kuti kuramwa basa kwana chiremba uku kuri kukanganisa mabasa ezveutano.
Hongu kuramwa uku chero kuchiitika zvako kuna chiremba ari padanho rechidiki atinoti maJRMO nemaSRMO, zvinobata chaizvo kupa urapi hunenge huchiitwa muzvipatara zvedu, zvikuru sei zvipatara zviri makuta mahombe eBulawayo neHarare, zvipatara zvatinoti macentral hospitals. Saka tinenge tichingokumbirisawo kuti vanhu vanoenda ikoko vanzwisise kuti pari zvino machiremba ari kubata basa iri. Pekutanga pavanosvikira kumacasualty vanenge vaita vashoma, pavanozoendawo kumawodzi vanoshayawo chiremba vadika vanokurumidza kuvabatsira. Zvisinei vari kutipawo havo rubatsiro pakuatenda kumacritical cases pane dzimwe nguva.
Vagwinji vati basi ravo richiri kukurukura nehurumende kuti vangagadzirisa sei dambudziko, asi vakatiwo chikumbiro chavo kuna nachiremba ndechekuti dai vakwanisa kudzokera kumabasa, hurumende ichigadzirisa zvichemo zvavo.
ziku tarisira kuti hurumende ichati basira nekurumidza kuti tigadzirise zvinokwanisika kugadzirika pamatambudziko avakataura kuti ivanawo kuti vakurumidze kudzoka kubasa. Asi izvi zvichiitika sevanhu vane mari mubazi reutano tinenge tichingokumbirisa uwo kuti machiremba achona iyaya chero zvichemo zvavo zvese zvazvagadziriswa zvagadziriswawo zvimwe zvine chinhano kuti vadzoke kubasa kuti vabatsire ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura nguva ino kana ruchinge vaenda kuzvipatara zvedu. Ndinofunga kuti mumazuva mashoma anotevera ticharamba tichitaurirana kuti dambudziko iri ripere.
Zimbabwe Hospital Doctors Association inoti nhengo dzayo dzinodarika chiuru dziri kuramwa mabasa. Zvichemo zvanachiremba ava zvinosanganisira mari shoma pamwe nekusapiwa mukana wekuti vatenge mota pasina kubhadhariswa mutero kubva kunze kwenyika kuitira kuti vafambe nyore vachienda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.